Manerakana na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitefe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musochishanu nyamavhuvhu 8 2024. Makateera ku Studio 7 nepenyurenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kunyangwe nyika nemasangano anorwira kodzero dzevanhu ari kushora nyaya dzekupambwa kuitwa kafira mberi nekusungwa kwevanopikisa, vasori nemapurisa vanonzi vari kuramba vachienderera mberi vachiita izvi. Asi hurumende iri kuramba kuti vanhu vari kungosungwa pasina mhosva dzavapara. Tichakupai zviri kubva kumakwikwi emaOlympics kuParis. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kunyangwe nyika nemasangano anorwira kodzero dzevanhu vari kushora nyaya dzekupambwa kuitwa kafira mberi nekusungwa kwevanopikisa, vasori nemapurisa vari kupomerwa mhosva yekuendera mberi vachiita izvi pamberi pemusangano weSADC uri kuitirwa muHarare mwedzi uno. Masangano anorwira kodzero dzevanhu pasi rose anoti Amnesty International neHuman Rights Watch aburitsa mashoko kuvatori venhau achiti vanhu zana nemakumi matanhatu vasungwa kutanga musi wa16 mwedzi wapera. Akurudzira hurumende kuti isunungure vanhu ava. Atiwo SADC inofanira kuudza Zimbabwe kuti imire nyaya yekumbunyikidza kodzero dzevanhu pamberi pemusangano wayo uri kuitirwa munyika. Zvichakadaro, muzinda weAmerica muZimbabwe watiwo unowirirana nemashoko enhumwa yeUnited Nations munyaya dzekuremekedzwa kwekodzero dzevanorwira kodzero dzevanhu kana kuti Human Rights Defenders amai Mary Lawler ekuti kodzero dzevasungwa dzinofanira kuremekedzwa uye wopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Nasiwo Zimbabwe Catholic Bishops Conference yaburitsa mashoko ichiti iri kushushikana nemamiriro akaita zvinhu munyika. Yati zvinosivisa kuti vanhu vari kumbunyidzirwa kodzero dzavo kusanganisira yekuratidzira iri mubumbiro remitemo. Mabishop aya ati ari kunetseka nawo nekupambwa uye kuitwa kafira mberi kwevanhu senzira yekuti vasataure nhuna dzavo. Vakurudzirawo vanhu kuti vaite zvinhu murunyararo. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata vanorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reSouthern Africa Law Organization vamunjodzi mutandiri.
Vanhu vakataura kuti hatisi kutongwa zvakanaka, hatisi kutongwa zvinojekerere, maraiti edu ari kumbunyikidzwa. Hurumende yakatageta vanhu ivavo ichiti nyararai. Zvinopari zvino tiri kunzwa vana vacharamba nana Michi Mangwana vachitaura kuti aiwa munozotaura vaenzi vaenda. Ingave nyika here yekuti tombomira kufema kusvika vaenzi vaenda? Hakwezvisizvo zvinorhanwa zvichiita nyika. Vana veZimbabwe vanofanira kuti vaexpresse zvavanoda kuexpressa. Hurumende inofanira kuvateerera, inofanira kugara navo pasi ndokuti tivake nyika yacho.
Tichitarisawo zviri kuitwa neSADC vamutandiri, vamwe vari kutiwo SADC inofanira kutsiura hurumende yeZimbabwe. Zvingabatsira here izvi kana kuti kungopedzera hako hoko padehwe retsindi?
Pari zvino kusvika patasvika zvinenge zvisina kunyanya kubatsira sitereki, nekuti takaona vamushande 2018 vanonyora zvakajeka kuti aiwa Zimbabwe nematambudziko akadai akadai anofanira kuti agadziriswe. hurumende zvayaita zvekupfura vanhu hazvina kunaka. 2023 FADAC Observer Mission yakaburitsa report inonyatsotsanangura kuti aiwa zvaitwa nehurumende apa hazvina jekerere, sarudzo hadzina kufamba zvakanaka. 2019 muna January takaona hurumende ichiuraya vanhu vanotosvika kuma17. 1 August 2018 takaona zveichiuraya vanhu pesa apa pasi rese, kusanganisira vezvematongerwo enyika kune dzimwe nzvimbowo kunze kweAfrica nemumaopposition parties emuAfrica vanoti aiwa Zimbabwe yananai nevanhu venyu zvakanaka, gadzirisanai nevanhu venyu zvakanaka. Asi SADC inoramba ichingohwanda nechigunu pachinhambo chekuti igadzirise matambudziko ari muZimbabwe.
Vanorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reSouthern Africa Liaison Office vamujodzi Mutandiri vachitaura vari parunhare muJohannesburg, South Africa. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi tikatanga nekuvabvunza nezvenyaya yekuti sei vanhu vari kuitwa kafira mberi.
Chinoitika ndechekuti kana munhu akabatwa nemapurisa akaenda kukoti, dare rinomubvunza kuti une chekuchauri kunyunyuta here maringe nemabatirwa awakaitwa. Hatina maripoti isatanzwa ekuti pamberi pedare pane vakaenda vakanotaura kuti isusu takarohwa zvisina tsarukano. Saka ndicho chinyunyuto chatinacho. Saka vari kudaro ndo vanoziva vanhu vacho vakarohwa nepavakarohwa, nekuti isusu tinoteerera zvinenge zvabva kudare rezimhosva kuti pavanobvunzwa vataura kuti chii.
Asi tiri kunzwa kavamwe vakaita savachere veatuza va Honorable Ziyambi vachiti vakatura kudare kuti ndo zvakaitwa, dare rikakurudzira kuti nyaya yacho iongororwe.
Ndinotenda nematauriro amaita, manyatsotsetsemura zvakanaka kuti vakatura kudare zvinove zvandataura. Dare rikati nyaya yacho ngaiongororwe. Saka ngatimirirei ongororo netsvakurudzo ichazoendeswa kudare.
Vamwe vari kutiwo kusungwa kwevanhu kwekunenge kwaakusvibisa zita renyika pamberi pemusangano wacho weSADC, nekuti zvaakuita kunge mumba omu musina kunyatsowirirana munogara muine bopoto.
Vanhu vedu vajaira kupiwa tushuga kana kuine musangano uri kuitika kuti vange vachiita zviri kuitika izvi. Kana pasina musangano vanai vari tsono, asi vaane manyemwe. Ndosaka makaona minista vedu vanoona nezvemukati menyika vakataura kuti kana mukaonererwa mukarega kuteedzera mitemo mapurisa achakusungai.
Asi dzimwe nguva ka Honorable umwe umbowo hwacho hunenge huri kupuhwa mumatare ndewekuti vanhu vakazombopara mhosva makore adarika, kwete kuti dzine chekuita nezviri kuitika paSADC apa zvaakuita sekunge vakungokandwa muzarira kusvika musangano wapera.
Kune nzira dzinoitwa nadzo nyaya kumatare. Saka kana nyaya idzodzo dzichiitwa dziri kumatare, ini ndikazozviti ndini ndaa Minister of Justice ndaakunopa bhara rekuti uyo musamugarise mudare, uyo buritsai. Ndo inonzi kupindira munyaya dzematare zvinorambidzwa nemitemo yedu.
Gurukota zvemitemo vaZiyambi Ziyambi vachitaura vari parunare muHarare. Nekuda kwenzara yapfunya chisero mudunhu remudzi Mashonaland East ichibata zvakanyanya vana vadiki, mamwe masangano ave kuenda kunobatsira vagari vemunzvimbo iyi. Mutori wedu wenhau Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Muzvare Susan Nyongano, mugari wemubhuku rasabhuku kurima mudunhu remudzi, avo vane vana vana, vati kushaya chikafu kwave kupa kuti vararamise vana vavo nehwaku mukwaku.
Vana vari kushaya chekudya, tiri kuraramisa vana nemasau kana kuti mauyu.
Mudzimai wasabhuku Naison Kurima, amai Stella Kanimba, avo vakataura vakamirira murume wavo akanga asipo, vakati naivowo vava kutotakura mitoro yevazhinji vanounza vana vavo kuti vazowana zvekudya pamusha pavo.
Nzara ichinhu chakaoma bhosi vanhu vazhinji vanotora kwasabhuku vachichema chema nzara zvino sasabhuku chikafu chaicho chirikutonetsa kuna chikafu.
Muzvare Susan Mafigu avo vanogarawo mubhuku rasabhuku kurima vati nokuda kwenzara vava kudya kamwe chete manheru vosiyira zvimwe vana.
Nzara iripo hatina kana chinhu chatakambokohwa kana chatakawana hamuna zvokuti dzimwe dzenguva tinogona kungodya kahwani pazuva vakangodyawo porridge kubva kuseni vozongoonawo kasadza kumanheru.
Mumwe mugari wemumusha uyu amai Naomi Manyonga vati nekuda kwenzara chava kuponesa vana ibota ravari kubikirwa munharaunda umu.
Porridge riri kubatsira kuvana vakawanda nokuti tosanganisa zvakasiyana siyana mumwe anobva nezvishoma shuga tosanganisa saka vana vari kudya.
Kanzura muward 17 kumudzi vaKingston Shero vati chavanokumbira chete rubatsiro rwekuti vapedze dambudziko renzara radzika mudzi munharaunda yavo.
Dai takwanisa kubatsirwa panyaya yechekudya nokuti isu sevatungamiriri munongoziva kutungamirira munhu ane nzara. Munhu anogona kuita hasha asi kune dzisiri hasha inzara iri kukonzeresa.
Vanoshanda muhofisi yezvekudya kunovaka muviri kana kuti nutrition officer musangano reUNICEF Muzvare Progress Katete vati sangano ravo riri kubatsira chose nezivo kuna vana amai vemudunhu remudzi kuti vape vana zvinovaka muviri kunyangwe kuine nzara.
UNICEF iri kusapota hurumende yeZimbabwe kubudikidza nebazi rezveutano kuita maprogram.
Vachitaura vakamirira hurumende uye vari ivo mukuru munyaya dzezveutano mudunhu remudzi vakudzai Madamombe vanoti bazi rezveutano riri kuedzawo neparinogona kubatsira vana.
Village yega yega inofanira kuungana then vounganidza kuti auya nehupfu, auya nebeans, auya nematemba, auya nemukaka, vobatana vese vobika porridge rine yatinoti four star diet.
Chiremba Dr. Simbi Soranga vanoti vana vakasawana zvekudya zvinovaka muviri vanogona kutadza kukura zvakanaka. UNICEF yakatoisa chikumbiro chemari inodarika mamiriyoni makumi masere nemana kana kuti 84.9 million United States dollars. Mari iyi yakanangana nekubatsira vanhu vanodarika miriyoni imwe chete kana kuti 1.34 million kusanganisira vana zviuru mazana masere nemakumi matanhatu nematanhatu kana kuti 866,000. Kushandikwa kwemamiriro ekunze kana kuti El Nino kwakakonzera kusanaya zvakanaka kwemvura zvapa kuti vanhu vemuZimbabwe mamiriyoni mapfumbamwe vatarisane nenzara kusvika muna kurume gore rinouya. Ndakamira Studio 7 kumudzi, ndini Jeffrey Moyo.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbova gurukota rezvemari muMozambique vaManuel Chang nezuro vakabatwa nemhosva mudare remuNew York yekuita zvechioko muhomwe. Vanonzi vakaita uori wakapa kuti nyika yavo irasikirwe nemari inosvika mabhiriyoni maviri. VaChang avo vasati vapiwa chirango chavo vanonzi vaishandisa hurumende sechibatiso kuti vakwanise kuba mari idzi. Russia yati yave kutora mamiriro akaita zvinhu mudunhu rayo rakapambwa neUkraine reKursk senzvimbo inoda kugadziriswa nechimbi chimbi uye inoti yatumira mauto kunobatsira vagara variko kudzivirira dunhu iri. Izvi zvinotevera kupinda munzvimbo iyi kwakaitwa nemauto emuUkraine mazuva mana adarika. Kunyangwe mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakavimbisa kuchera zvibhorani matunhu ose pavaitsvaga rutsigiro, kunonoka kuitwa kwebasa iri kwave kupa kuti vanhu vakawanda kumaruwa vatarisane nedambudziko rekushaya mvura. Izvi zvaokanganisawo kana zvipfuyo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Muna 2022, mutungamiri wenyika wa Emmerson Mnangagwa, vakaparura chirongwa chekucherera vanhu zvibhorani kana kuti Presidential Bore Drilling Scheme, vachivimbisa kuchera zvibhorani zviuru makumi matatu nemashanu kana kuti 35,000 kusvika gore rinouya. Asi kusvika pari zvino, zvibhorani zvinosvika zviuru gumi kana kuti 10,000 ndizvo zviri kutarisirwa kunge zvacherwa panopera gore rino, kunyange vakawanda vari kuti muromo hauzarirwe nerwizi. Kunonoka kucherwa kwezvibhorani uku kwave kupa kuti vagari vakaita saamai Mirirai Nhumbu vanogara kwazvimba mudunhu remashonaland west vapedze nguva yakareba vachitsvaka mvura.
Mvura kwatinowana hedu ane mufambo nekuti nguva idi zhinji yekuti tichebasa inotopera uchichera mvura.
Amai Zinhumbu vanoti dambudziko remvura rave kuwedzerwa nekuti zvipfuyo zvavo zvinenge zvichidawo kunwa. Amai Mezizi Tsvaka vanoti zvibhorani zvinoda kuti zvicherwe zvakawanda.
Ndangotiitira zvavo chimwe chibhorani kana kutsvaga imwe mini zvekuita kuti tiwanewo mvura yakawanda.
VaPatrick Mangani vekuZhombe mudunhu reMidlands vanoti vave kupawo mombe dzavo mvura pazvibhorani zvichiri kubuda mvura.
Situation yemvura kumombe inotoripa dambudziko hombe. Rizini ndirokuti marwizi edu ese akaoma.
Asi Mambo Nembire vaClemens Nembire vanoti nzvimbo yavo iri kubatsirwa nemasangano akazvimirira anovacherera zvibhorani.
Iye matambudziko ashaite, asi nyaya yemvura iri kubatwa chaizvo zvakanyanyisa. Pane masangano ariuyo achibatsira. Kune vanhu vakaendeswa kuzvikoro kuti mabhohoro aya anenge akafai amutsiridzwe.
Gurukota rinoona nezvekurima Dr. Ancius Masuka vanoti mombe zviuru gumi dzafa kubva muna 2023 kusvika gore rino, zvikuru kumatebhereland north nekumatebhereland south nenyaya yekushaya mvura. Nzvimbo dzanyanya kusangana nedambudziko iri dzinoti Cholocho, Bhinga, Mangwe neBulilima. Mhuka dzemusango dziri kuitawo dambudziko rekushaya mvura zvopa kuti pave nekunetsana pakati pevanhu nemhuka. Mukuru mubazi reZimbabwe National Water Authority kana kuti ZINWA, Engineer Wanda Mutsago, vari kuona nezvekucherwa kwezvibhorani mudunhu remashonaland west vanoti pari zvino kwacherwa zvibhorani 210 kana kuti 210, kunyange vari kutarisira kuti pange pacherwa zvibhorani zviviri pawadhi yega yega mukupera kwegore rino. Engineer Mutsago vanoti dzimwe nguva vanoita dambudziko rekushaya mvura. Munyori mukuru mubazi rezvekurima muzvinafundo Obhejijiri vanoti havana uwandu hwezvibhorani zvacherwa munyika yose sezvo vasati vawana uwandu kubva kumatunhu ose. Gwaro rinoratidza mamiriro akaita zvinhu munyika reZimbabwe Livelihoods Assessment Committee kana kuti ZIMLAC rinoburitsa pachena kuti vanhu zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana kana kuti 15% vanofamba rwendo runosvika kana kudarika kiromita kusvika panowanikwa mvura. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Yave nguva yenyu vateereri yekuti muzvitaurire mega zvamunofunga.
Mamusoro anakoma Jonga akandimire nevamwe vese vashamarari. Ini ndini Adam Chitauro, ndiri muno muSouth Africa kukomani, ndonzwa kuringe kulinge. Ndiri kutaura pamusoro pekuti masoja zvaadirwa nyika dzese. Zviri kureva kuti masoja against isusu here, vadi kungotaura masoja kuti aiwaka nemapurisa kuti kumuratidzire hamuite munyika muno kuti hakungokusungai tichingokuvharirai musina mhaka mhosva dzamapara nezvese zvavanenge muchiita munyika muno, hamuchabvumirwi kana kuchema kana ita sei. Anaunzaika masoja kana makateerera kuti vane Zimbabwe muno mhamubvumirwe kustrika kana ita sei, tivatagara tazive vese vane Zimbabwe tiri kuenda kupi.
Makadi Studio 7, haiwa tinokudai, tinokudai makadaro, rambai muchitipa nhau dzinozipa dzinozipa. Aindambotaurawo nezviri kutaurwa nemusangano wezano, vana Mutsvangwa, vana Munangagwa, vana Murapira, vana Marapira. Zvanzi izvo yuthi yose iri kuti vamunangagwa novada kuti varambe varipo kusvikira madhongamera nyanga. kozvino takuona matenka motokari dzepolisi dzinodira vanhu mvura inovava nezvimwe zvakudeiko muvanhu iyoyi kuti ichitaura kuti vamunangagwa vari kugonera nyika nhai vanhu wee tipindireiwo nhai tibvunzireiwo vanhu vezano kuti kana yuti yese nevanhu vachitaiwa vamunangagwa vari kugona basa ko masoja mumisha yevanhu vari kudeiko chii chaakuitika aiwa musade kudaro muchinyepera vanhu chokwadi ndichekuti muri kuziva kuti hamuchadiwe
bho here pastudio 7 apa haisi kunoku bho kunoku eshi munoziva USAID vanhu vari muamerica ka mwari varopafadze zvisingaiti avaropafadza vanhu vari muamerica bhikuzi vanobatsira vanhu vari kunoku asi vamwe vanhu vacho vanobatsirwa manje havana musoro manje problem ndeyekuti chikafu chavanotumira ichechechi chinopiwa vanhu neworld food program chichizosvika kunana kumaruzevha kwedu kumamisha uku kuzimbabwe vanopiwa chikafu chese chaa chinotorwa navashe nasabhuku ndo vanotora nemakanzira vanoba munhu wani anogona kutozopesera awana 5 liters yechibage out of kana mene kuti haumeni tanzi dzinenge dzauya pawadi but zvizhinji zvese zvinotorwa nemasabhuku nemapurisa avo nenhenge ukangoonekwa kuti haiwe unotaurisa kana kuti une hauchatonyorwi vanonyora napachavo iwomusabhuku newomushe nemakanzera ezanupiefa vanhu vazhinji vari kutambura pazimbabwe tatenda hangu handina hangu mashoko akawanda ndozvandaida ngu kuti ndizivise chaa vanhu vanopa vanhu zvinhu kuamerica mwari avaropafadze dambudziko ratinaro kunoku madzishe edu nezanupief tarwadziwa pano vanhu varwadziwa hama dzangu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera vanoda kutumira mashoko avo tumirai pawhatsapp nhamba dzedu dzinoti +1 202 465 0318 tinokurudzira kuti musashandise mashoko ekunyomba uye mongoti gaga kuti tikwanise kutora vanhu vakawanda munhau dzemitambo mumhanyi wemuzimbabwe nzinde refu kana kuti marathon Isaac Mpofu ari kutarisirwa kumhanya mangwana makwikwi emaolympics ari kuitirwa kuParis mumwe mumhanyi wenzinde refu zvakare Rutendo Nyahora ari kutarisirwawo kumhanya nemusi wesvondo nezuro vakawanda munyika vakafara nemamhanyiro akaita vamwe vaimirira Zimbabwe mumakwikwi e200 meters Makanaka Ishe Charamba Natapiwa Nashe Makarao avo vasina havo kukwanisa kuwana menduru asi kuti tinzwe nezvemakwikwi emaolympics Marvelous Muhlanganya uye westudio 7 abata vari kutungamirira chikwata chezimbabwe kumakwikwi aya varingisai mapondera
Zimbabwe yasara nematinoti mamarathoni tine vamhanyi vaviri Isaac Mpofu ari kumhanya mangwana naRutendo Nyahora avo vachamhanya musi wa11 ndo kwekupedzisira kwemitambo yemaolympics iparticipation yezimbabwe
tinoona nezuro takaona vakomana vezimbabwe vachimhanya mu200 meters Makanaka Charamba Natapiwa Nashe Makarao matambira sei imi zvakabuda apa
izvi ndozvinonzi zvisakamboitwa sekutaura kwedu pachivanhu takafara chaizvo nekumhanya kwakaita vakomana ava mukatarisa ndisu neamerica bazi tanga tine vanhu vanodarika mumwe chete vari mufainari hazvizi zvinhu nyore kuita nyika yose vakamhanya chaizvo vakomana va uye tiri kufara nyika yese iri kufara nemamhanyiro avakaita
tombodzokera kune vari kumhanya mangwana mungati vakagadzirira zvakakwana here
aiwa kugadzirira vakagadzirira chaizvo Isaac Mpofu anovimbisa kuti achashuwa zvidavado zvake mangwana Nyahurawo anotaurawo kuti akagadzirira uye muchange muchimuona zvadavado zvaachapa vanhu pakumhanya kwavo
muri kuwana zvizvarwa zvezimbabwe zviri kutsigira here zviri kuitika ikoko kumaolympics uyezve mungavakurudzire kuti vaite sei panguva ino
chikuru chekutanga kunamata kuna mwari kuti vamhanyi vedu vamhanye zvakanaka vapedze makosi avo zvakanaka vongu vari kuuya taita vakatishanyirawo vanouya vachingodongorera vachiona kuti zvakamira sei vachipromisawo zvavachaona zvavachakwanisa kuitawo bati toramba tichikurudzira kuti samangwana marathoni inomhanywa 42 kilometers vese vanogara muruti nemarathon vakabudawo vachiwevha mafuregi ezimbabwe zvinopawo kuridziro kuna naisaac nenyahora vachange vachimhanya saka tinovakumbira vamire mumasaidi memarodhi vachiweverawo vana vedu kuti vange vachiitawo zviri nani
mujaho uyu uchange uri kumhanywa kupi uyezve vanenge vachida kuona vanoenda papi chaipo
mujaho uyu uri kumhanywa imarathon saka inotenderera paris yese ichange ichimhanywa vachitendera pari sezo 42 kilometers dzinotendera muno mupare. Route yacho vakangoenda padande mutande yakazara iripo inokurakidzai kuti vachamhanya neroute vachipfuura nepapi nepapi. Magadziriro akaitwa route iyi ndeyekuti ipfuurewo nenzvimbo dziri scenic dzatinoti dziya dzine zvioneko. Saka kunenge kune nzvimbo yakawanda chaizvo kuti vanhu vangakamira masaidi memaroad vachiona.
Varingisai Mapondera ndivo vari kutungamira chikwata cheZimbabwe kumaOlympics. Vanga vari parunare kuFrance naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
It was a Friday, my darling, was a Friday.
Muchirongwa chedu chemagitare svondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi Brighton Chibodo iyo iri kukokerwa naEvans Zininga weStudio 7.
Magitare ndakazvitanga samwe kuma 2015 yazotanga kurekoda album redu mugora 2019.
Veukama vabereki vaitwo kudi muchizvitanga.
Na vabereki vangu havana kubvira kwambeta dambudziko nemagitare. Zvikuru sei baba wangu ndingatoti ndiye mumwe mutsigiri wangu mukuru, vatsigiri wangu vose vakuru.
Saka iri kutambirwa sei muchaungawo mumimanzi?
Haa, pari zvino hatina chekushora. Mimanzi iri kutambirwa zvakanaka, makomens atiri kuwana anofadza zvikuru.
Matambudziko api hamunosangana nawo muindustry yenyu?
Ma challenges atinawo mbasa redu rezvemanziri imari kunyanya. Pamari pakati omi kuridzwa kuma national radio stations ndozvimwe zvatinochemera kuti daita batsirika nezvinhu izvozvo hatingadai tiza kuti tinokasira kufamba.
Bata yeva nokuwana ikupi?
Vanoda kutibata, vanotibata panhamba dzinoti +27 6 8 5 9 2 1 6 5 8. Namba izo dziri pa WhatsApp nemakozi. Vanokwanisa futi kutibata zvakare pa YouTube Brighton Chibodo, pa TikTok Brighton Chibodo, pa Facebook Brighton Chibodo and Thunder Express. Vanotitsvera ipapo tiripo zvakare.
Mashoko amungasiriwo vatsigiri venyu woti kudii?
Mashoko anengada kupaka vatsigiri vedu ndekuti damba refu ratakuigira iri. Tinokumbira mutitsigirewo nekusubscribe kuYouTube kwedu, follow mafacebook pages edu, muchirequesta manzi edu kumaradio stations kuti shoko redu rifambe kuvanhu vose. Nokutendai nekutitsigira. Tiri kubva patiri nekwatiri kuenda. Tinotenda nezvamuri kutiitira.
Was a Friday chindipa kamwe chete kekubudana kwomudariro kanzwisa. Timborova zvishoma nhasi.
Kambo kandoda kuti ndibude nako mudariro ndiridzireiwo kambo kanonzi zita rangu.
Chipo chinenge chiripo ava ndi muimbi Brighton Chibodo nechikwata chake chinonzi Thunder Express. mukomana anobva pamasvingo apa kupikita asi iko zvino achigara kusouth africa vateereri musakanganwe kuteerera chirongwa chedu chelive talk apo tiri kutarisa nezviri kuitika kumaolympics kuparis tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyamina Gibbs Dube munhau dzeisindebele
sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amatshono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza siseWashington DC.
Ngikela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 9 kuNcwabakazi 2024 ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje
uhulumende weZimbabwe kakhuzwe ngalokho akwenza. Uhulumende owangena vele elihlo ngandlebe namhlanje over 40 years.
Inhlanganiso yeAmnesty International United Nations isigodlo seMelika eZimbabwe labezokholo bakhala ngokubotshwa mahlayana kwabantu kweZimbabwe.
Kenya buza wato umhlabathili wathathwa umfobhu lapho ifini yami khona ilokisiyani kumele ukuthi yena achiye yona indawo yami ngoba kathiwo yakhe ngeyami nafike lapha 81
izakhamizi zidlebhana labalwa impi yenkululeko ababathathela imizi lamadlelo lingakhuthwa isigaba somculo esewoza Friday. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ekhangazela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni wonke jikelele ye-Amnesty International isigodlo somela elemelika eZimbabwe umanyana wemazwe omhlaba owe-United Nations amabandla ezokholo labanye bathi akumelanga eleZimbabwe libophe emahlayana abaphikisayo labalwela ilungelo likazulu. Imibiko le yethulwe kulabantu abedlula ikhulu abavalelwe e-remand prison besethezwa amacala okuqoqa ukujengisela emgwaqweni ngesikhathi somhlangano we-SADC Summit kanye labajengisela phandle komthethwandaba besola ukubotshwa kwabaphikisayo. Abezindaba abezim live babika njalo ukuthi abantu abahlome ngemibhobho egoqela ama-AK-47 bazame ukuthumba umkhokheli wenhlanganiso ye-Trust Africa umnumzana Briggs Bomber namhla eHarare. Kubikwa njalo ukuba amapolisa adinga njalo abanye abaphikisayo okuthiwa bathotshozela udlakela. EleZimbabwe lizaqhuba umhlangano we-SADC Summit kusukela mhla ka-17 kunyanga yonale. Uze sihlaziye okwethulwe izinhlanganiso ezijeneyo lesigodlo seMelika eZimbabwe kanye lokwenzakala elizweni lonke jikelele uthabuka Ncube uqoqelo nobhala jikelele webandla le-Freedom Alliance umnumzana Nhlanhla Moses Ncube yena othi inkuthazo le ilakho ungalalelwa.
Ubona kuyimibiko eqondileyo ukuthi uhulumende weZimbabwe kakhuzwe ngalokho akwenzayo. Uhulumende owangena vele elihlo ngandlebe namhlanje over 40 years elokhu esenza into engaqondanga, into embi kakhulu. Umhlaba wonke lo ungawukhangela usuvuma ukuthi ukubuswa kuyatshiyelwana ngoba lokhu ku-about ukuhlala esikhundleni. I-South Africa, Botswana, Zambia, Mozambique, Oswaziland, Lesotho khonapho makhelwane. Bonke bayatshintsha uhulumende, thina yithi okungatshintshwa uhulumende okumele umuntu azayegenqulwa.
Abanye eZimbabwe ikakhulu abalwela amalungelo oluntu bayakhala njalo bathi uhulumende usebethusela ngemva kokuba kubonakale izimota zamasosha zibhoda kanye lendizamtshina. Likubona njani konke lokho?
Ye vele uhulumende lo uphila ngokwethusela. Uvele waphila njalo umbone senzogugura wundi kwakuyikuthi abantu kabesabe bavume into ayifunayo. Umnankagwa njengobesesikhundleni abantu kabamfuni. uyakwazi futhi khona kuvele uyesaba uhleli ngovalo ikuzifaka esikhundleni kuvele kubi khona apho nxa uzifakile uzaphinda wesaba ivini nxa ubona izithunzi ubalekela izithunzi ozibona ngoba kawungenanga ngendlela.
Abanye abalwela amalungelo oluntu bakhala ngokuthi uhulumende uqakathekisa abantu bemzini esemisa amalungelo kaZulu. Libona njani lokho?
Akaqakathekisi abantu bemzini, uqakathekisa isikhundla ukuhlala esikhundleni. Ngoba abantu bemzini ngabe uyabaqakathekisa ngabe wenza lokho abantu bemzini abakwenzayo emizini yabo. Kodwa ke simbona esenza lokho abantu bemzini abangakwenziyo emizini yabo ngabantu abahloniphayo, abahlonipha ilungelo loluntu lakho konke.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ngunobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance ubexoxa ecingweni lotaboka Ncube we-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Siphinde saxoxa njalo ngodaba lolu lomnumzana Kudakwashe Musaka, umkhokheli wenhlanganiso edlelana lebandla le-ZANU PF e-Forever Associates Zimbabwe.
I-US Embassy le-Amnesty International bake babhalela yini i-Britain ukuthi ikhiphe laba ababotshiwe e-Britain be-protest? Ngoba nxa bengakatsheli bona nti, they should not pretend to be champions of democracy when it comes to Zimbabwe. They should let us run our own affairs as we see secure for our people, fit and secure for our people. I-government cannot watch abantu abayiphula umthetho ngoba kule US Embassy ezabhala i-ultimatum ukuthi abantu bekhitshwe. Abantu bayiphula umthetho, uhulumende ukubonile through the security apparatus kule evidence yakhe iyabe iqinile against abantu bona labo. So laba bona nxa bengela i-evidence bengakwazi ukuthi kwenzakalani, akumelanga begijime ukubana bethi abantu bekhulume.
Abanye bakhala ngokuthi abantu bemzini abezayo laba abesadiki babenza ukuthi kube lokubotshwa kwabantu okunje, besithi nxa kusiba labantu bemzini kuyamiswa na amalungelo abanye ukuze kwamukela abantu bemzini.
It's actually the other way around, baba. Abantu laba babotshiweyo bona nxa kulento efuna ukuyenzakala eZimbabwe kumbe kulabantu abemzini ababuyayo kumbe kulento esukuyihosta, into esiyaziyo ukuthi bayaqalisa idrama yabo, bayaqalisa uku-eta, beqasa ukuba ngumsindo, beqasa ufuna ukuvusa umsindo, kwesinye isikhathi beqamba umsindo ukuthi bagidnetshiwe, kwesinye isikhathi beqamba amanga ukuthi betshayiwe, besenzela ukuthi ilizwe libe lamadaka lingcole.
Abanye bathi uhulumende usesethusela abantu ikakhulu abalela amalungelo oluntu, bathi kubonakala izimota zamasosha lendizamchina ezipatrolayo, besithi lokhu sekuyikwethusela uZulu.
Nxa ufuna ukwenza into embi yethuka, nxa ungafuna ukwenza into embi yethuka, abantu bazihambela sibili lapha santando every day, bayazibona bayazidlula ngoba akulanto embi afuna ukuyenza. So wena nxa kulalokhu okube ofuna ukukwenza kumele uyethuka.
Lo umkhokheli lo umnumzana Kudakwashe Musaka, umkhokheli wenhlanganiso edlelana lebandla le-ZANU PF e-Forever Associates Zimbabwe, obexoxa lotaboka Ncube we-Studio 7. Umphathi ntambo wendaba zekhaya umnumzana Zihambi Zihambi uthi abantu abathi bakhahlanyezwa ngamapholisa kumele beyemangala emapholiseni, njalo ele Zimbabwe lingeke liyekele ukubopha abantu ngenxa yomhlangano we-SADC Summit.
America, VOA.
Izakhamizi ezihlala ku-Village 2A eNsuza esobeleni seMatoyland North zidlephana labantu bokuza abazicandela imizi, besithi bangabebandla le-ZANU PF. Laba bantu bafaka imizi mahlayana lasemadlelweni, njalo bahluthuna lesimo zabanikazi bengagqize qala. Kubika u-Ezra Jesus Banda.
Babuya ngobuningi bevela endaweni ezijeneye zeZimbabwe bethatha umhlabathi kule ndawo. Ngokuthatha amasimu kakhulu uSilingo Ndlovu oleminyaka engamathumi esishiyagalolunye lambili 92 ngabantu bangabalweli benkululeko kwenze izakhamizi zavusa umsindo zilwisana labantu laba. Uyakhala ukhulu Ndlovu uthi kakwazi ukuthi kwenzakalani.
Ke yabuza wathiwa umhlabathi wathathwa umsobhuku. Lapho isimu yami khona yilokhu isiyayo. Kumele ukuthi yena achiye yona indawo yami ngoba kashiwo yakhe ngeyami. Nafike lapha 81
ingane kaNdlovu uMkhosi Ndlovu dingwa yilaba bantu okuthiwa bafuna ukususela amanzi.
Ucela ukuthi izakhamuzi zincedise ngoba ubaba ufike kulendawo eseselijaka la esaqinile njengami.
Unkosikazi Thokozile Ncube ongumakhelwane kaNdlovu uthi laba bantu bebedinga umuntu kaNdlovu ngamehlo abomvu.
Ungamuntu kaNdlovu wamswela wathi hawu uhambile bathi umtshele ukuthi asifunda kumbona itshazi kuyena lani ndawo. Bathi bahama ovethi ukhulu wahamba emapholiseni wafaka amapholisa athi buyela kusebhuku.
Banengi abakhala ukuthathelwa imizi lamasimu abo. Ugogo Mancube uthi walwa lonobhala webandla leZANU-PF kulendawo ezama umthathela umhlaba wakhe.
Studentsima esuza lapha sithesifika kade kuright. Ufika ukuthi sokulomuntu ofakwela. Ungathi uyavuza umuntu uyakutshela ukuthi uphiwe ngomunye. Uzanyamalala. Uzangona ukucrossfire. Siyakutshela lokhu thina. Mina sivele sendindele ukufa vele siyakutshela khona ukuthi uyangena kucrossfire lapha Msalukazi.
Mnumzana Melody Sibanda ngomunye wabazihlalisa kulendawo.
Nangila mazwi amaningi umntwana omncane angihambeli phambili kwezinye izinto kodwa kusalayo. Konoko okukhulunywa yikho okwenzakalayo mina angila amaningi.
Umkhokheli webandla leZANU-PF kulendawo onguye zekamize zithi ubisa abantu bokuza ebathengisela umhlabathi umnumzana Njalana Mangobongobo Moyo uthi yena kafakanga muntu kulendawo wathunywa inkokheli yebandla lakhe ukuthi ibone uhlelo lokuhlalisa kutsha abantu.
Kholi Thimkhulu nguye owandandayo la. Ngithe sembulawa ngamehlo semvela esibhedlela semvela phakamehlo ngafika abantu sebefakwe baba yivenkeveni. So mina kwapiti icala lami yilipi. Ukhona usobhuku wababizayo.
Usobhuku wakulendawo kaVillage 2A umnumzana Luta Chuma uthi abantu beZANU-PF sebazifakela omunye usobhuku.
Sesiqabana basithathela lamasimu basivala lemigwaqo basivalele yonke into.
Usobhuku obikwayo ethathela abantu umhlabathi umnumzana Thomas Phedzi encedisana nalowo othi wayengumlelo wenkululeko umnumzana Walter Ncube bayalile ukukhuluma le Studio 7. Ukhansila wakulendawo umnumzana Thabson Zwelolo Moyo uthi abantu beZANU-PF bazenzela santando ensuza bethengisa izitanda.
As a member of the party, you are allowed to say to any Jack and Jill, just sell in 10,000 rands, 12,000 rands to 15,000 rands. I'm a police alapha. 2 out of 10 the illegal settlers. Ipolisa nqaliza bayi illegal settler liniwe indawo yokwakha umuzi under the tree by any ordinary person. Do you think is that a police?
Umpani Ntambo wesabelenze emathelen north njalo umgcinihlalo webandla leZANU-PF kulesi sabelo esigoqela indawo le yensuza uthi ngamanga luhlaza ukuthi abantu abathathela abanye indawo zokuhlala bathunywa libandla lakhe.
Ngabantu abazenzelayo ngoba abafaki abantu mahala babe babhadalisa konke lokhu kuyikuganga. So thina njenge party njenge government imele iparty emathebeleni ethi imele uhulumende asithumele umuntu eze party uhambe egamula andlawo bantu kufuze bereporte emaphoyiseni.
Izakhamizi ezinengensuza zithi zihlalele evalweni zisesaba ukuba zizathathelwa imizi ngabantu bokuza okuthiwa basetshenziswa ngabanye abantu abakubandla leZANU-PF. Ngiyimane Studio 7 ensuza igamana ngu-Ezra Jesus Bar.
Okwamanje sike sizwe imibono kahulumende weMelika.
Kusukela ngomfumfu nyakenye, abahlamuki beqembu leHouthi abasekelwa ngohulumende waseIran bahlezi behlasela imikhumbi ethwala impahla edlula eBab al-Mandab phakathi kolwandle lweRed Sea leGulf of Aden. Abahlamuki laba bona abasekela iqembu leHamas futhi bephikisa ele-Israel balezikhali ezigoqela amabhomba lama-drone asebewasebenzise ukuhlasela imikhumbi engamajumi ayisikhombisa. Sebebulele abantu abane abasebenza emikhumbini njalo bathumba abanye besithi bafuna kumiswe impi ephakathi kweHamas le-Israel. Ngokutsho kogatsha lwe-Israel olubona ngezomvikela, kuze kube namuhla abeHouthi sebehlasele ele-Israel besebenzisa izikhali zemoyeni kuzehlakalo ezedlula amakhulu amabili. Inyathelo elihle lokwenqabela iqembu eliyingozi ikulincitsha ithuba lokuhlasela. Kudaba lwamaHouthi, lokho kutsho ukuvimbela leli qembu ukuthenga izikhali. Njengoba izikhali ezinengi ezisetshenziswa ngamaHouthi zivela kwele Russia, eChina lakwele Iran, ukuvimba ikhono lokuhambisa lezi zikhali ngenye yendlela zokwenqabela leli qembu ukuzifinyelela. Ngakho, ugatsha lwe-US State Department solwethese abantu ababili izijeziso zenotho kanye lamankampani amane aphatheke kudaba lokuthengwa kwalezi zikhali. Inkampani yakuqala iAl Shahari United Corporation Limited. Inkampani yakwele Yemen le iphathise amahouthi ukuthenga izikhali kwele China lama drone. Enye njalo inkampani ephansi kwayo esebenzela kwele China ele Guangzhou Al Shahari United Corporation Limited yaphatheka ekuthengweni kwalezi zikhali. IGuangzhou Al Shahari ilawulwa inkampani yeHong Kong Al Shahari United Corporation Limited. Womathathu amankampani la etheswe izijeziso zenotho phansi kweziqondiso ze-Executive Order 13224. U-Ahmed Kaleya Yaya Al Shahari laye wetheswe izijeziso ezifanayo ngoba eyisiphathamandla se-Hong Kong Al Shahari. Usomabhizimusi wakwele Yemen uMeha Yaya Mohammed Mutaha Al Kinai ungumqondisi wenkampani ye-Yemen Telecommunication Asset Company for Information Technology, okuyinkampani ephathisa iqembu le-Houthi ekuthengeni izikhali. U-Al-Kinai lenkampani yakhe labo betheswe izijeziso zenotho ngesizathu sokuphathisa ama-Houthis. Ngenxa yezijeziso lezi, impahla yabo yonke efinyelelwa nguhulumende weMelika isibanjiwe. Ama-Houthis asebenza lamazwe afana lele China le-Hong Kong ukuthenga izikhali eziyingozi. Kutsha uMnumzana Brian E. Nelson, isiphathamandla sogatsha lwe-Treasury for Terrorism and Financial Intelligence. Uqhubeke wathi, ele Melika lizaqhubeka lijezisa labo abancedisa ama-Houthi ukwenza imisebenzi emibi.
Le imibono kahulumende weMelika.
Abadala bathi ithukelwa ebandla. Nanti thuba mahlabezulu kuhlelo Live Talk. Maviki wonke ngovulo kusiya ngolwesihlanu. Sihlaziya kwenzakala elizweni lasemhlabeni jikelele. Ingxoxo ezijulileyo lengcwethu zezombusazwe, ezomnotho, ezokulima, ezabesifazana abasakhulayo lokunye. Ngolwesibili silani ke nje.
Lilami uThabo Kancube ontanga Let Us Connect and Network kuhlelo The Connection.
Ngolwesithathu ke
kuhlelo Diaspora Forum lapho esikhangela khona ukuphila kwezizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe. Lilami uNtungameli Nkomo ngizophisana noJonga Kandemiri.
Ngolwesine khona kwenzakalani?
Sigxila kwesiphathelane lentuthuko kuhlelo Asiyihluzeni Bomama. Lilami uzithandekile Mhlanga sizophisana lomunye wami uMavelas Mhlanga Nyahuye.
Sihlanganeni kulaptop ngo-8 o'clock kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ku-Studio 7 A Voice of America. Sisakaza ku-radio, ku-Facebook nakuwebpage yethu ethi www.voandebele.com.
Izakhamizi zenkayi Gwanda, Cholocho lezinye izigaba eMatabeleland zithakazelela inhlelo ezigoqela ezokulima lezokunika uzulu ukudla eziqhutshwa nguhulumende weMelika, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Uhulumende weMelika ebambisana lohlangothi olubona ngenswelo zikaZulu olwe-United States Agency for Development lezinye uqhuba uhlelo olwaziwa ngokuthi amalima loko esigabeni seBhinga, Wange, Lupane, Nkayi, Lecholocho. Kule mizi efika phose inkulungwane ezingamachumi ayisichiyangalombili 67,000 ephansi kohlelo lolu olukhangelane lokuthi kube lokudla okwanele abalambayo sikhathi sonke, njalo kusetshenziswa indlela ezichiyeneyo zokuholisa uzulu ukudla kanye lezokulima lungakasungulwa uhlelo lolu kwakulolubizwa ngokuthi ngamalima olwaluleZakhamizi ezedlula inkulungwane ezilikhulu 118,000 ebulilima eGwanda, eMangwe leCholocho. Kulabantu abaningi abathi ziyanceda kakhulu inhlelo lezi. Omunye wabathakazelela inhlelo lezi ngunkosikazi Sihle Nhliziyo ohlala emadlozi enkayi esabelweni seMathebeleland North.
Sihola eGwelutshena Clinic, sihola amafutha leporridge. Sokusincedise kakhulu.
Unkosikazi Thandekile Ndebele laye uthi waqala ukuthola amafutha lempuphu yelambazi elenyanga ezine ezithwele.
Ukuhola lokhu sokusincedise kakhulu. Kuncedise kakhulu uSiya ngendlela engimangalisayo la. USiyabonga usethola ukudla okulomsoco. Uyakhula kuhle sibili.
Uhlelo lweAmalima loko lukhangelelwe ukuba luzanceda abantu abaningi ngesikhathi sendlala enkulu eZimbabwe ebangwa isikhudumezi somkhathi eseEl Nino. Umqondisi weRural Communities Empowerment Trust, uMnumzana Vumani Ndlovu, uthi uhlelo lolu luhle kakhulu.
Indlala ivele igxile ebantwini bonke. Kungakho ke ukunika abantu abalutshwana kwenza abanye inengi lisale liphakathi wendlala esabekayo.
Ingcwethi kwezomumo womkhathi lokwenqabela ingozi, uMnumzana Everson Ndlovu, ongumbalisi ekolitshini yemfundo yaphezulu eNational University of Science and Technology, uncoma inhlelo ezehlukeneyo eziqhutshwa nguhulumende weMelika eMathebeleland.
Engikujabulelayo ngalolu hlelo futhi sisakhuluma nge-improved nutrition ikuthi lutagethe omama abazithweleyo, omama abamunyisayo, labantwana ba-under 5. Labantu abadala sebekhulile. Njalo abadala ngoba sebelima kuma irrigation sebekwanisa lokuzifidela abantu ababo esikolweni.
Isikhulumi seAmalima loko uMnumzana Keith Moyo uthi uhlelo lolu lokutholisa ukudla abesifazana abazithweleyo, abamunyisayo labantwana.
Sisebenza njalo ngokuthuthukisa umsoco wokudla kwabantwana. Okunye esikusebenzayo yikukhuthaza ukuhlanzeka emizini nokukhuthaza ukumelana lokuguquka kwesimo sezulu ngokuphatha kuhle imithambo yemvelo kanye lezokulima ngendlela ezifaneleyo.
Ezinye inhlangothi ezikuhlelo lolu ngeBureau of Humanitarian Assistance ebambisana leCNFA. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo uIsaac Mpofu loRutendo Nyahora abamelele eZimbabwe emidlalweni ye-2024 Paris Olympics bakhangelwe ukuba bazancintisana labadabuka kwamanye amazwe emidlalweni wokugijima umango omude kusasa kweFrance. Ababili laba bathi bazimisele ukuthola imendulo ezilohlonzi. Okwamanje akula ngitsho loyedwa odabuka eZimbabwe usethole imendulo emidlalweni le. Zonke isikhathi zokuzwa imibono yenu lina abalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Basakazi, basakazi, itshona njani basakazi? Hayi, siyashona basakazi. Jabula kakhulu basakazi, ngisinikeza indaba ezimnandi basakazi. Jabulela kulabo abasisapotayo mpela ngento eyenzakala ezimbi. Silapha mpela eSouth Africa but siyahlupheka. Walubona mpela uhlupho. Inkinga enginayo ukuthi bona labo iziphatha amandla ezimbiza ngobaba umnango wakho. Akangizowani kwembiza sithi u-Emmerson utambuza mnango wakho akazi. Uzothiwa ngubaba. Kwabuthotha umuntu wangikhona omncane mnango wakho. Yena umdala. Njengoba azibona nje zonke nje emhlathi leyomile. But azosithi baba kumnango wakho. Izo lami ikuphi lami ezingethusayo. Wena uyebiza umnango wakho ngobaba. Ayi, nami ziyakuqala. Lo mbuso njalo. Abanye abantu babiza ama-president amagama. But nalimbiza ngobaba. Yikho kuphela kwenza ukuthi igcine ibopha abantu ngoba lethi ngubaba.
Livuka njani, litshona njani basakazi bam bakaStudio 7? Linjani khona ngapho boGibbs wonke, linjani khona ngapho kwele America? Lokhuluma ngucetshwayo Spanda ngilapha eSouth Africa. Into engiloku engimangaza loku engilalela inews zikaStudio 7 everyday ngizwa ukuthi hayi ukuthi eZimbabwe ithi umnankakwe kabuyile again. Kambe kulo muntu ongajabulela ukuthi ilizwe liyalungisa ukuthi kulunge iHarare, iHarare kade yalunga. Now we be zokuto as a city of industry because woga ma industries asila kobulawayo saya ayara sinani tina kobulawayo abantu bakethi baqhaka man
siyabezwa laba akuthiwa ngama youth ezani lo kuthiwa ngumunashe lo umntwana ongangawo eshiwo ngelangqondo olekukhandela ixiganje ngelentethe ukusitshela ngemgwaqo elungiswa eHarare sihlale eHarare thina sonke hhayi lina liyabo sijayela kabi into ezibezokuvala abantu bemzini amehlo lezo yinto elingazethola liphakama ngazo esithi umnankaga kumele azivusele kuze kuyefi ku-2030 yo hhayi abantwana abangangani kuyanyanyisa njani ukubeza bekhuluma into enyanyekayo njengalo lalo layo ukhuluma izolo okuthiwa ngodube uthiwa ngobhedi dube uthiwa ngubani wakodube lo layo hhayi lina mani lana-ke liyenza into ezidle ngqondo mani ha
labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo.
Ichi Woza Friday, my darling. Woza Friday.
Uhlelo Woza Friday liviki sinekambule isambu lo gospel leli kambu. Lidabuka eTsholotsho kodwa licula likwele South Africa. Lapha liphethe idlalete lalo lokuqala elesihloko esithi Baba Lazaro. Njalo lithi liza kwethula elesibili ekupheleni kwenyanga. Nangumholi waleli qembu uLungisani Mpofu exoxa lontungameli Gomo weStudio 7.
Bazalwane ngilanga selela iJerusalema, 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 iJerusalema.
Ngiyabingelela kuzindawo zonke elikuzo bantu bakaThixo. Ngizazisa nami emphakathini ngizethula ukuthi nami ngikwazi ukungena ebantwini ikho engingakudlulisa okwasekuqaleni.
Ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Inamba engizoyishiya ithi 081 003 468. Inamba esitholakala kuyo kuWhatsApp nakuma-calls iyatholakala. Siyabonga futhi ukuthi uma lingaseluleka izandla lisichase ukuze nathi sikhule.
Abalandeli ubatshela wapha amazwi.
Kubalandeli bakhulisa abaculi bakithi kuze nathi sibe nento enhle ezweni lakithi kuzindawo zonke. Noma ungabe uwuphi umculo ufanele ukuthi asapote, njalo ufanele ukuthi abantu bamnikeze ithuba bazwisise lokhu ayabe esuka eza nakho nokuthi bamsapote bamkhulise. Bese ngibonga kubaphathi bomsakazo weStudio 7 ozama ngamandla onke ukuphakamisa abaculi noma ukuveza abaculi bakithi emphakathini. Bonke abasebenza ngemsakazo ngabe ngahlala bekwenza lokhu
kobuhlungu bazalwane okuphila kungela Jesu. Abaningi belu abaningi belu abaningi belu sebafa bengenaye uJesu. Abaningi belu abaningi belu sebafa abaningi belu sebafa bengenaye uJesu. Abaningi belu abaningi belu sebafa abaningi belu sebafa bengenaye uJesu. Abaningi belu abaningi belu sebafa abaningi belu sebafa bengenaye uJesu. Ubuhlungu bazalwane ukuphila ungela Jesu. Ubuhlungu bazalwane ukuphila ungela Jesu. Abaningi belu abaningi belu.
siyabonga kakhulu ntungameli Nkomo elulungisana impofu umfanekaya uyashaya sibili siyabonga kakhulu mpofu yes singakayehlukani wothi siboneke esilakho kwe-live talk namhlanje siqoxa ngemidlalo ye-2024 Paris Olympics izindaba zethu ebezikhokhela namhlanje inhlanganiso ye-Amnesty International ye-United Nations isigodlo semelika eZimbabwe labo zokholo bakhala ngokubotshwa mahlana kwabantu kwele Zimbabwe siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olubalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lilale
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.